Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 19, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzvare Mary Mbaiwa vaive mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vakadimburwa ruoko. Mambokadzi Elizabeth varadzikwa nhasi kuWindsor Castle kuBritain. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti nekuda kwezvikwereti nezvimwe zviri kubhadharwa nehurumende zvichanetsa kudzikamisa upfumi sezviri kutaurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzvare Mary Mbaiwa vaimbova mudzimai wemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vakadumbirwa ruoko mushure mekunge matare aramba kuvapa gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport kuti vaende kunorapwa kunze kwenyika sezvo munyika manga musina vana chiremba vane unyanzvi hwekuvabatsira. Matare akaramba kuvapa mukana wekuenda kunorapwa kunze achiti mhosva yavaipomerwa yekuda kuita murume wavo vachiwenga kafira mberi yaive yakakomba zvekuti vaizogona kutiza. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nemagweta avo vanoti izvi zviri kukonzerwa nekuti hurumende yave kunyanya kupindira munyaya dzematare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi asi vanowanzoramba kuti hurumende inoudza vatongi zvekuita. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye.
Inyaya inosiririsa chaizvo nokuti mubumbe remutemo rinotaura kuti munhu wese ane kodzero yekupuwa yatingati medical treatment kubva ku mahospital kana kuti kubva kuna doctor of their choice. Saka apa tikuona kuti dare redzimhosva rakapa mutongo wanga wasinganyatso kupinda neconstitution wakazvidza kuti izvi zvizoitika zvinova zvinhu zvisina kunaka zvachose. Tichiona kuti kumatare edzimhosva ndo kunofanira kutizira vanhu vachipuhwawo mutongo unoita kuti upenyu hwavo ureruke.
Asi kavachuchisi vanga vachiti Muzvare Mbaiwa vaizogona kutiza nekuti mhosva yavakatarisana nayo yakakomba.
Ya, ndizvo zvahazvo zvavanokwanisa kuva vachitaura, but tinoziva kuti pazvinhu zvese zvinoitika matare edzimhosva anofanira kuita pachirungu yachikadzi temper justice with mercy. Apa tichiona zvaitika zvekusvika kucourt vari mumastrecha and vachizoonekwa vane ruoko rwanga rwakaita sezvarwakaita izvi zvinhu zvaifanira kuonekwawo nematare kuti chii chakakosha upenyu hwavo vamaitivenga kana kuti kuuya kwavo kucourt. Saka irini segwetawo rinomirira kodzero dzevanhu zvinhu zvinofanira kuve zvichionekwa zvichiitwawo nematare kuti they should temper justice with mercy. Apa takaona kuti justice zvese nekuhwira munhu titi zvazvisipo zvakazoonekwa roko ruchidamburwa.
Asi pane matambudziko akaita sei kana vanhu vemunyika vachizoguma voshaya chivimbo nezvinenge zvichiitwa nematare sezvatiri kunzwa zviri kutaurwa nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa?
Ya, zvinhu zvinokanganisa yatingati kutongwa kwayo nyika in general, nokuti tinoona kuti pane mapazi akasiyana-siyana panotarisira kuti executive kuti parliament kozoti judiciary zvinhu zvinofanira kuve zvichibhalansana pakuona kuti paita inonzi rule of law. Saka kana pakazoita vanhu vanozoshaya, especially ma citizens anoshaya chivimbo muma court, tinozoona kuti panozoita yatinoti chaos pachirungu. Pakuti vanhu vese vachazopesa vakungotorawo futi mutemo mumaoko avo tichasa rimwe divi, kana kuti vanhu vasingasatovimbizwa muchose zvinenge zvive zvichiitika kumatare zvimwe zvinova zvinoita kuti pasazoite yatingati the rule of law, kana kuti vanhu vaive nechivimbo mune atingati ma-government structures edu muZimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mambokadzi Elizabeth vekuBritain varadzikwa nhasi kuWindsor Palace pedyo nemurume wavo mushakabvu Prince Philip. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana mumigwagwa muLondon zvichionekana navo. Pange paine vatungamiri venyika dzakawanda vanosanganisirawo vaJoe Biden, mutungamiri wenyika yeAmerica, Cyril Ramaphosa, mutungamiri wenyika yeSouth Africa nevamwe. Zimbabwe yanga yakamiririrwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Frederick Shava, uye mumiriri weZimbabwe kunyika yeBritain, vaChristian Katsande. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaPardon Tapfumanei.
Nhasi razuva ravo rokupedzisira ravari kudai kuradzikwa. Aiwa, taona kushanda kwamwari kuremekedza gamba guru for 70 years vachitungamirira vari head of state not only Britain but the 52 countries the Commonwealth. Kureva kuti umambo hwavo hwanga huchiextenda kubvira not just kuUK chete but pasi rese. Taonawo kuremekedzwawo nemakurukota enyika dzakasiyana siyana kubvira nyika dzinenge vana America nana Canada nedzimwewo dzepasi rese vauya kuzochema and also nekuzoperekedza mambokadzi. Zvinova zvinhu zvaratidza kurema kwavo nekubata kwavo nenyika dzakasiyana siyana. Zvinhu zvatinoyeura zvatinotenda Mwari kuti tiri muno munesuwo tawanawo mukana wokuti tione zvakadai tichitenda Mwari naizvozvo.
Nhasi munyika yeBritain vanhu vawana vari pazororo here?
Hongu, zuva ranhasi rabva raitwa public the bank holiday kureva kuti zvinhu zvese zvavhara nhasi. Ndatomboti nhasi ndimanye kumashops nichida kutarisa kuti ndingawanawo chingwa, asi mashops ese anga akavharwa. Ndikamboda kuti nditarisewo pagaraji ndikati pamwe ndingangoona pagaraji ndingawana peturo, ndaona pakavharwawo zvekare, zvichireva kuti aiwa entire economy yeUnited Kingdom nhasi other than my essential services came to a grand standstill in honor of Queen Elizabeth II.
Tinoonawo kuti Zimbabwe iri kumirirwa navashava mushure mekunge vamunangagwa mutungamiri wenyika vativo vachange vari kuuya kuno kuAmerica kuUnited Nations. Munoona hukama hweZimbabwe neBritain hwakamira sei mushure mekushaya kwamambokadzi Elizabeth II?
Kama weZimbabwe neBritain, hurumende yavo munangagwa iri kusosera padhuze vachidawo kuti vagamuchirwewo into the international community as a new dispensation. Zvinhu zvavari kutaurirana neBritain neCommonwealth vachidawo kuti vapinzewo mukati kuti vaonekwewo vachibatirana pamwe chete nevamwe. Asi sezvamuri kuonawo zviri kuitikawo kuZimbabwe, nyaya inonyanyonetsa zvikuru inonyatsokubata pasi rese yeZimbabwe inyaya yehuman rights abuses dzinenge dzinoita kuti dzimwe nyika dziite sokuti aiwa hatisi kunyatsokuona kuti manyatsochinja kubvira kuhistori yamagara muinayo inonzi iyo ndiyo mahuman rights abuses, ndiyo inenge iri kuita paint a very bad picture kunyika yeZimbabwe. Kutaura kwatiri kuita tina vanhu vanenge vana Job Sakala nana 16 Nyatsime vari mutorongo for over 80 days, zvinoda kutosvika kuma 90 days vakasungwa, vari kurambirwa kuti vabude mubail. Uyezve kune vamwewo vebato reZANU-PF vakabatwawo vachiitawo zvecorruption izvi. Vanhu ivavo vanongoendawo mumacourts vachingosvika vachipiwa bail vachibuda. izvozvo zvinhu zvinonyanyo bata bata pasirese zvichinyatso kupenda a very bad picture kuti kuZimbabwe ko zvamange mataura kuti manyu dispensation tiratidzei kuti nyaya dzemahuman rights especially zvino tichienda kunyaya yesarudzo e2023
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapadonta fumanei vachitaura vari parunare kuBritain naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vaita musangano nevatori venhau muHarare nhasi vakati vave kudzikisa zvakare maonero avo pamakwiriro eupfumi kubva pazvikamu zvina nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 4.6%. Vativo kunyange hazvo vakamira kubhadhara dzimwe mari kune mamwe makambani anonzi ari kubhadharisa hurumende mari dzakawandisa pane zvairi kutenga vakaonisa havo kubhadhara mari inosvika zana nemakumi masere nemana yemabhiriyoni kana kuti 184 billion kune mamwe makambani mavhiki matanhatu adarika. Hurumende inonzi yange yavaya kunetsa nawo nemakambani akawanda mamwe acho angeoronga kuenda kumatare. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi huchatonyanya kuderera sezvo vaMutuli Ncube vakazivisa kuti vachawedzera imwe mari mubhajeti kana kuti supplementary budget inoda kusvika matrillion maviri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vatenda kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka pachitariswawo dzimwe mari dziri kutaurwa navaNcube.
Imari yakaparwa nehurumende ichasendwa this year. Saka pavanenge vakushandisa mari iyi kunyanya mwedzi uno watiri muna September kuenda muna October mvura yakunonaya vechienda kuagriculture sector under command mpfumbudza agriculture. Mari iyo ichapiwa macontractors vanova vanozonotenga mainputs kuti supplier kuvanhu. Saka pakutenga ipapa ndo panoita nyonganyonga reti iyo idachamuramba mhuru. Pari zvino inonge yakati dzikamire nekuti vange vakamira kubhadhara. Zvakare nyaya yekuendesa mari kumaconstruction work
mungapa muenzaniso here ipapo vamugano
marodhi iko kumadhemu vanenge vakumhanyisa nemvura. Saka mari iyoyo yechingopinda mumaket inotarisa kuti reti ichatiza zvakanyanya. Rimwe dambudziko riripo nderekuti masalari aripowa macivil servants mashomanhana chaizvo. Apa zvaakudiwa nemushandi ingadai maschool fees ingadai mari dzemayunivhesiti dzavakaona dzasimuka zvakanyanya. Saka iriski zvakare nekuti hurumende ichamanikidzwa kuvabhadhara mari iri nani nekuti igona kuti varambe vachibhadhara lowest paid civil servant 35,000 RTGS isingaverengi 1.75 USD nekuti iyo ya 1.75 US haifana zvichiripo nekuti inoinoda kubhadhara marum 2 waidentity munhu osara akamira ne 35,000 RTGS isingakwanisi kumuraramisa mudhiwesi. Saka hurumende ichamanikidzwa kutora pa$2 trillion kuti iwedze vashandi mari zvoita futi kuti vabva vachapiwa mari rakuti havatendi Zimbabwe dollar vachanotenga US dollar reduti zvafuti. Saka stability yavari kutaura iyi vari mhaya naye tinoiti fake stability. Zvakafana nekuti munoinamese pamusanyu semhuri mechitimida kutsenga chikafu muchifamba muchiudza nyika kuti tine chikafu chitakachiseva chiri mupandiri medu yeti chirimo nekuti makamira kudya muri kutsanya. Pamuchabva pamutsanyo mukachipedza nemazuva maviri ndo zviri kuistability dzavanayo vakamira kubhadhara asi havagoni kuramba vakamira kubhadhara nekuti ichauraya chii mabusinesses zvakare zvichiita kuti zvirongwa zvehurumende zvisafamba zvakare.
Semaonero enyu pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko rezveupfumiri?
Hurumende yavati kutora maadvhaiza atokuvapa muchizere ndofunga mbudzinyo wakanaka paizvozvo nekuti vari kudzira nemasymptoms. Nyaya yetinayo yekutanga ndeyeproduction. Saka tikamira kubhadhara macontractors chete hazvikwanisi kugadzira dambudziko repaground reproduction. Production haisi kufamba nekuti nyika yeti madistortions ndiye ani ane shungu dzekuenda kuproduction kana izvavati akawana mari pamusika hurumende foreign currency anokwanisa kunoitengesa musika mutema.
nyanzvi miyadze zvoupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare kuHarare. Kumasvingo paita kusawirirana pakati pevanhu nemumiriri wedare ravo reparamende anonzi ari kuda kutora mimwe minda yavo achigadzira munda wenzimbe. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vachitungamirirwa nasabhuku wavo vaEdison Masekesa vanoti vakaenda kuna mambo mushure mekupedza nguva yakareba vachikakavadzana navamasiya avo vakatotanga kutema minda munzvimbo yavo inopfuura mahekitazi 100. Sabhuku Masekesa avo vane vagari vanosvika zviuru zvitatu kana kuti 3000 mubhuku ravo vanoti vamasiya vari kushandisa simba rezvematongero enyika kupfuta minda yavo iyo inofurira mombe dzavo. Vamasekesa vanoti vamasiya vakavaudza kuti vakatopuhwa mapepa ekutora nzvimbo iyi ndokusaka vakaenda kwamambo kuti vavamise.
Takaenda kwamambo tikasvika tikataura pamusoro penyaya akatora 60 hectares muada. Atora 60 hectares muada ndokuchibuda muada ndokuchiti akuda dzimwe hectares zviku ada iyoyo inzvimbo yekwamasekesa. As far as I know pa map ndinoziva iri nzvimbo yekwamasekesa, right?
Mutauriri wevagari ava vamaxwell Masekesa vanoti vanorwadziwa kuti munhu mumwe chete anoda kutora minda yavo iyo inofanira kushandiswa nevana vavo kana vakura. Vamaxwell Masekesa vanoti vanotarisira kuti mambo Tsovani vachapedzisa nyaya iyi zvakanaka nekuti pane makakatano emiganhu nerimwe raini iro rinonzi rinobvawo vamasiya.
Asi dare rashizvo rakatsenga-tsenga nyaya rakamboda kurashika direction vaichikudza varaitambudzwawo kuti ina o yenyu inofamba sei. Asi pakupedzisira vashe vatovani vakaruvamisa nyaya vachiti aiwa mukutsanangura kwenyu mose imi kwamasekesa nomukuru wakanga arimo wemumhuri yavo vanova vachikolokolo mose mataridza kuti mabhaundari amuri kutaurwa ari kure nakure. Saka ini pachangu sashe handina ruzivo nokudzamo hwakakwana pamusoro pemao.
Asi sabhuku Masekesa vanoti muganhu vanouziva nekuti pavakatarwa mugore ra1960 vaivepo.
Firimu timu
because bhuku rakagurwa 1961 mepu ichiitwa nabarwe ini ndaandiripo ini ndirikutaura ndaandiripo during that time, right?
Iyoyo 60 hectares dzemuadha ndokudzitora ndokubva atsvaga nzira yekuti atore dzimwe 160 kuti aite 220 hectares dzaanotora dzaanoda kudyara nzinde. Saka takataudzana zvisingambobviri almost 3 hours. Saka tikamuudza tikati iwe zvauri kuita uri kutirwisanisa namambo.
Asi vamasiya varamba nyaya iyi yavari kupomerwa vachiti vari kunyeperwa uye varamba kupindura mubvunzo yekuti vaive padare ramambo Tsovani here nezuro.
Mubvunzo wavo wazoti ichokwadi here ndo wakanaka iyoyo. Hachisi chokwadi shamwari, chokwadi. That's the answer to everything.
Asi mambo Tsovani vaFelix Mundau vabvuma kuti dare remakakatana iri rakaitwa nezviro pamusha pavo uye vamasiya vaivepo.
Ya vakauya here ichokwadi. Inini ndangoti iri kutaura chokwadi maboundaries handiazivi. Vatakabvunza vakanga varipo votaura boundary yavanoziva. Saka varingopokana nekuti uku kwakuri kwanhu ndokwamasekesa kana kuti ndokwavaiva kwamundau ndo dambudziko guru riripo zvokuti inini ndakatoanza nchiti inini handinyatsoziva maboundary handaazivi but kuti atakaganurana.
Kunyange vamasiya vachinzi vane mapepa ekuti vatore nzvimbo iyi, mudzviti wechiredzi vanova sachigaro wekomiti yeminda mudunhu iri valove mochisiva vati nyaya iyi haisati yasvika muhofisi yavo asi vari kuinzwa nemakuhwa nekuiona pamasaisai.
Oraiti, ndiri kuti nyaya yacho tiri kungoinzwa mumasocial media asi hapana ati auya achitsanangura nhau yacho ndiye kuti ivo MP kana kuri kuti vari kuzviita izvozvo ndeapi maprocedures avakaita kuti kunogara vanhu kucommunal land vachiita zvekuti varime zvepundutso. atanda tomboona nyacho kuti akafamba sei asi tikuita ndicho kuzodzedu bitone kuti zvakamira sei paground.
Muri yekwaMasikisa inoti yakatanga kugara munzvimbo iyi kuma 1920 yavakasirwa nemadzete guru avo. Nekudaro vaMasikisa vakabva kune imwe nzvimbo kuzoda kupamba minda yavo. Mambo Tsovani vachapa mutongo wavo kana vapedza kuzeya nyaya iyi uye vanoongorora zvakasimba nyaya yemuganhu. Kunetsana uku kuchiredzi kunotevera makakatano aripo yeminda yemadzinza kunzvimbo uku pakati pevagari vekuchilonga nehurumende iyo inoda kuvabvisa munzvimbo yavo kuti vape kambani yevarungu veDen Dairy kuti irime mafuro emombe dzemukaka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zimbabwe inoti iri kuronga kunyorerana chibvumirano nekambani yekuChina inonzi Hong Kong Eagle International Investment and Pacific Gold Investment chekuti iparure kambani yemabhiriyoni maviri yekukwenenzvera zvicherwa zvinoti platinum, lithium nenickel. Bloomberg News inoti mutedzeri wegurukota rezvezvicherwa vaPolite Kambamura vati chibvumirano ichi chiri kunyoreranwa mukupera kwesvondo rino. Hatina kukwanisa kubata vaKambamura kuti tinzwe divi ravo. Kambani iyi inonziwo inotarisirwa kunge yapedza kuvaka chivakwa ichi muna 2025 uye ichavakwa kuMapinga kuMashonaland West. Mugoziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Chinhu chikuru panyaya dzakadaro ndechekunzwisisa kuti ndezvipi zvakabvumirana zvacho yatingati contract inenge yakasainiranwa pakati kwehurumende yeZimbabwe nekambani iyoyo. So far maagreements mazhinji ari kusainwa nehurumende yeZimbabwe matop secrets vanenge vakaita kusainira maagreement iyoyo nethe foreign company. Macitizens emuZimbabwe havaudzwe kunzi chii chatabvumirana. Saka tinenge tichida kuti zvinhu zvakadaro zvibuditswe pachena so that vanhu vanoziva kuti ndezvipi zvatinofanira kuti tisvinurire kuti nyika yedu isarambe ichimbunyikidzwa. But kazhinji kacho hurumende yedu inowanzofarira kupromisa vanhu mabasa, kupromisa vanhu development, asi kana project yacho yakuchiitwa on the ground hapana chinobatika, hapana pundutso kucommunity yacho kune kuchiitika maproject iwawo.
Asika vaMaguhu, mari inodarika mabhiriyoni maviri imari yakawanda zvikuru. Haisi yekuti here vanhu vese vanofanira kunge vachipembedza hurumende kuti aiwa yagona basa kana kuchiuya mainvestor akadaro.
Ukatarisa Blessing kubva muna 2017 vamunangagwa vachipinda pachikaro pane maagreements akawanda akanzi akasainwa akatobatanidza mabhiriyoni anga achinyorwa especially mupepanhau reHerald neZPC. Ndofunga maprojects ndiko zvine zvaakudarika kuma 40 billion. Asi tikaenda pagrounds kuti chii chiripo hapana chinobatika. Imwe yacho ndiyo the 4 billion platinum project yeGreat Investment paDarwin Dewa. Yakanoitwa official opening naPresident. Asi ukaenda iko zvine hapana nechiripo. Papa mbohani about 400 workers. Iko zvese pangofara masecurity guards. Saka hatisiri vanhu vanopemberera mafigures anombotaurwa kunzi it's a 2 billion, it's a 3 billion project. Tinoda kuona zvinhu zviri on the ground kuti zviri kuratidza here kuti paitwa investment yemari yakawanda kudaro.
Asiwo imi semasangano anoona nezvezvicherwa muchirwirawo kodzero dzevanhu, muri kumbotaura here nehurumende kuti ijekese maitiro aya anoita basa munyaya dzezvezvicherwa?
Iro ndo basa redu, ndo zvatinomukira mangwanani kuswera tiri kumabasa. Tiri kukurudzira kuti kana Zimbabwe ichifanira kuti iwane pumbuso kubva kuzvicherwa zvayo, chinhu chikuru chinofanira kuti chiitike kujekesa maagreements nemanegotiations kana kuti hurukuro pakati pehurumende nemainvestors, nekushambadza maagreements anenge asainwa
kuita kuti pasave negakawa pakati pemainvestor nemacommunities. Nekuti tikasaziva zvakabvumirana president kana kuti minister nainvestor. Macommunities anenge achiti isuka roads, isuka clinic, isuka kuti zvikoro zvedu zviitwe different that. Investor kutaurati ini ndiri kubhadhara mari kuhurumende ende kuhurumende ichi ndoinofanira kuti iite zvinhu izvozvo. Saka ndozvatiri kukurudzira kuhurumende kuti tiri kuda contract transparency.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunhare muHarare. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Teach Nyashanu vanoshanda nesangano rinobatira pamwe retrust rinoshanda nevanoshandisa zvinodhaka vanoti zvakakosha kuti vabereki vatarise mararamiro ari kuita vana vavo sezvo vanotora zvinodhaka vaine zviratidzo zvavanoratidza kuitira kuti vakwanise kuwana kubatsirwa pachine nguva. Dr. Nyashanu vari kupakurudziro iyi mushure mekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu kunyanya vechidiki vari kutora zvinodhaka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Nemubatsira pamwe trust tinayo nawo yedu yekuparadzira ruzivo rwezvinodhaka uye kuti vane dambudziko rezvekushandisa zvinodhaka iri vangabetserwa sei.
Zvii zvinoratidza kuti munhu ave nedambudziko rekutora zvinodhaka?
Chekutanga, tinoona kukumbira kumbira mari kana kushandiswa kwemari zvisina tsarukana, atingati irregular spending patterns. Number 2, tinoona mood swings kuti at one moment munhu ari kutaridza kufara ne a lot of energy, then the next moment anogona kungoita ukasha kana hasha dzatisingagoni kunzwisisa kuti dzinenge dzichibva nepi. Number 3, tinogona kuona mbonje nemavanga pamuviri pemunhu dzatisingagoni kutsanangura kuti zviri kubva kupi uye zviri kuitika sei.
Mbonje idzi dzinenge dzichikonzerwa nei?
Izvinokonzereswa nekuti vanoshandisa zvinodhaka vazhinji vavo vanowanikwa vachipinda munjodzi dzekurwa nevamwe, kudonha nezvakadero nezvakadero. Toenda pamairregular eating patterns. Mairregular eating patterns tinogona kuona munhu achidya chikafu chakawanda chaizvo chinogona kutotivhundutsa, kana kuti tinogona kuona futi munhu achitadza kudya zvachose chikafu chichimuremera kudya. Toenda kune anonzi mairregular sleeping patterns, tinogona kuona kuti munhu anoshandisa zvinodhaka anogona kunetseka chaizvo nekuti arare, kana kuti akarara anotora nguva refu chaizvo akarara. Then toenda pamahallucinations and madelusions, aya zvinopfurikidza kutaura kunoitwa nevanoshandisa zvinodhaka kutaura zvisina maturo kana zvinhu zvisinganzwisisiki, zvinhu zvisipo zvinoitwa nevanoshandisa masubstances izvozvo. Toenda panyaya yehygiene, tinoona kuti vanhu vanoshandisa zvinodhaka vanowirwa nedambudziko rekuti vanenge vasingachagoni kuti vagare vakashambidzika nekutaridzika. Toenda panyaya yekutsvukuruka kwemaziso, tinoona kutsvukuruka kwemaziso, tinoona kukosora kosora kusingaperi especially for avo vanoshandisa zvekuputa puta zvakaita sembanje. Toonawo even slurred speech, tinoti munhu anenge achimataurira anenge achiita anenge asingachagoni wiki zvakanaka, yatingati mumbling muchirungu iyaya.
Ko takatarisa vana vanenge vari kuenda kuzvikoro vanenge vari kutora zvinodhaka, vabereki vangaona chii kuti vaziye kuti pava nedambudziko?
Kuderera muzvidzidzo zvinenge zvichiita mwana wedu kungava kuchikoro, tinoona performance yake yaderera. Kana kuri kubasa, tinoona kuti even performance yemunhu iyeye kubasa inoderera. Zvinogona kubatanidzwa futi neabsentism, kurovharovha kwatisinganzwisisi kunenge kuchikuwa nemaexcuse akasiyana siyana. Toenda kune inonzi impaired cognitive functioning. Impaired cognitive functioning, tinoona munhu anenge achikangamwa kangamwa kana kuti anenge achinonoka kubata zvinhu zvaanenge achiudzwa. Izvi ndozvandingangoti chidimbu zvatinogona kuona pamunhu atinogarisana naye anenge akushandisa zvinodhaka, but hazvisi izvi zvoga zviriko zvimwe zvakawanda.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vari chiremba Dr. Teach Nyashanu vachitaura vari parunare kuSouth Africa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na8 PM, apo tiri kutarisa nezvekuvigwa kwamambokadzi Elizabeth. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Iko zvino ndokusiyai muina Gei na Saidi munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.